skulls.
Mamwe mazwi asina nematuro andai kushandisira kungoti ndikuwane pepe pandai kunetsa mukusuwa pandai kusetsa ndangariro dzerudo parwakatanga mumwe musi kwadoka ndichingo kutandadza mudiwa ataimboziva kuti mwari vakaronga kuti tigare tipake muri tifare mumwe musi ndakabeputswa nenharo vamwe asi ushinge wavo avangakwanise kudaro.